Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino I Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 15, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwandisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Maita kuzvingo kuzere Comrade SK vakasara vari vashoma vakafamba namudzara Josh paakambobuda muZimbabwe chidare. Asi nekufamba kwenguva tinoziva kuti ndo vakavapedzisira kubata chigaro chaNational Chairman weZANU.
Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo avo vakashaya nezuro voitwa gamba renyika. Mhuri yeZimbabwe yorangarira kupidigurwa kwakaitwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe muna mbudzi 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4,697. Vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vavezana rezviuru nemakumi matatu nematatu nemazana mana nemakumi matatu nemasere kana kuti 133,438. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere ane mazana matatu nemakumi mana nemana kana kuti 3,468,344. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 2,696,516. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Politibiro yebato reZANU PF yapa chiremerera chegamba renyika mutauriri webato iri uye vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo avo vakashaya nezuro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaObert Mpofu vazivisa mhuri yemufi kuBulawayo kuti vamoyo vapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Uvava rezvenational Euro. Of the late Comrade Ambassador Simon Kayamoyo, His Excellency the Joint Secretary and President of ZANU PF, Comrade E.D. Mnangagwa, has conferred the National Euro Status to the late Comrade Ambassador Simon Kayamoyo, who died on the 14th of November 2021.
Mutauriri weMGCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamoyo vavadzidzisa kuti ushingi hune chahunobuditsa kana nyika yakatarisana nematambudziko.
Munhu akasimuka achiri mudiki achinorwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Saka isusu se vana veMDCT tinoona chidzidzo chikuru chekuti kana vanhu vakasimuka vakabatana vaine chinangwa chekuti vaite chero chipi zvacho, tinobudirira sezvakaita ivo vaSimon Kaya Moyo nevamwe vavo.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato reZapu vamutulisi Hanana vati vari kurwadziwa zvikuru nekupa kwavamoyo avo vakaenda kunorwa hondo yeChimurenga vari pasi pebato ravo, kunyange hazvo vanga vasisiri nhengo yeZapu.
Tinochema nemhuri yana baba Moyo, kwete kuchema nezano. Tiri kuchema baba Moyo semunhu akashandira nyika, achishandira nyika ari munhu weZapu, akadefekta akaenda kukuzano. Zvokuzano koko hatipindi, hatinei nazvo.
Vachenesani Mutungagwa avo vaifambidzana zvikuru navakaya Moyo vati vaMoyo munhu akafamba zvikuru navaJoshua Nkomo kusvika nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Comrade SK munhu aifamba nemutungamiriri weZapu panguva iyo yaive nguva yehonde makakatanwa testosia, saka zvaida kuti mutungamiriri ave neyaitaiti VIP protection, yatinoti kana kuti close security. Zvakawanikwa zvakakodzera kuti Comrade SK vaendeswe kunyika yainzi German Democratic Republic kana kuti East Germany, sezvo zvatinoziva kuti Germany yainge yakapasunurwa nemudhuri makore wayo. Ndokwavakanotrainwa neorganization inonzi STAS. STAS tingati State Security, chiripamuenzaniso maCIO, maFBI, vanhu vanenge vaine maMID hamene zvozvo zvakadaro. Saka vadaro vakaramba vaine chinzvimbo chavo ichocho kusvika paite kuzvitonga kuzere. Paita kuzungu kuzere Comrade SK vakasara varivo vashoma vakafamba namudhara Joshi paakambobuda muZimbabwe chidaro. Asi nekufamba kwenguvo tinoziva kuti ndo vakavapedzisira kubata chigaro chanational chairman weZANU, icho chakanga chabvumiranwa miita code ya 87 December 22 kuti munhu wese achiita national chairman asati avp anobva kuZapu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kufa kwavaMoyo kwavatadzidza kuti vasvike pavanga vachitarisirwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, vachitiva vaKembo Mohadhi avo vakasiya basa mushure mekupomerwa mhosva dzeupombwe.
Vanorangarirwa semutauri webato reZANU PF, vakadzinga vatungamiriri vebato nenyika kusanganisira vaMunangagwa Terezo vaMugabe, asi vakaramba varimo mubato reZANU PF kureva kuti munhu aiziva kuti tsoro dzemusangano dzinotambwa sei.
Urongwa hwekuradzikwa kwavakaya Moyo husati hwaziviswa, uye vamupofu vati urongwa uhu huchaziviswa nekufamba kwenguva. VaMoyo vakambove mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, vakazove gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muna 2017. Nyika isati yaona kuzvitonga kuzere, vaMoyo ndoumwe vakaenda kunhaurirano dzeLancaster House Conference vaina vaJoshua Nkomo nevamwe vave muZapu. VaMoyo avo vanonzi vakaurayiwa nechirwere chegomarara vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jimmy Thomas chiri pasi.
Mwedzi wambudzi unoyeuchidza vazhinji nezvekubviswa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto muna 2017. Izvi zvakazopa kuti vaive mutungamiri wenyika vaimbenge vadzingwa basa vaEmerson Mnangagwa vadzoke kubva muupoteri kuSouth Africa kuzotungamira nyika. Asi mubvunzo uri pamuromo pewakawanda ndewekuti pane chachinja here pamararamiro evana veZimbabwe sezvaitarisirwa nevakawanda vachipembererwa kuti vaMugabe vainge vamanikidzwa kusiya chigaro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musi wa14 mbudzi 2017, motokari dzehondo dzakaonekwa kumucheto kweguta reHarare mushure mekunge vari mutungamiriri wemauto vaKonstantino Chiwenga vasvoropodza kudzingwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Manheru acho pfuti dzakanzwikwa dzichirira muguta reHarare, asi vakawanda vasingazive kuti chii chiri kuitika. Mauto ayo akatora nhepfenyuro yeZBC akaramba kuti aipidugura hurumende achiti vaMugabe vainge vakachengetedzwa asi vaida kubvisa makororo ainge akavakomberedza. Musi wa15 mbudzi Mauta akabatora zvivakwa zvakawanda mudhorobha vachimanikidza vamugabe kuti vasiye basa. Mutungamiriri werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa, National Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorodza, vanoti muna 2017 vakapemberera asi tarisiro yavo haina kubuda.
Taitarisira kuti upenyu hwedu huchashanduka tigogona kudya. Taitarisira kuti kana mararamiro edu mushure mekunge tawana hurumende itsva tichawanawo zvinhu zviri nani zvakafanana nekudzidza pachena, kurapwa pachena. Zvinhu zvese zvandiri kutaura izvi tikazviunganidza apa hakuna kana chimwe chete nhasi chandinorongedzera kuti takaachivha.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vati mitemo haisi kutevedzwa uye kumbunyikidzwa kwemasangano akazvimirira oga kuri kuenderera mberi.
Chatinoona munguva iyoyi kubva zvavakauya ndechekuti bumbiro remutemo izvo zviratochinjwa. Atatirone amendment imwe yakaunganidza masimba ese mutungamiri wenyika. Tiri kuona vanhu vanongoramba vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Tinoona vanhu vanosungwa zvisina maturo. Tinoona vezvematongerwo enyika vasingawirirane kana vasingapindirane nebato rinenge richitonga vachimbunyikidzwa zvakare. Nyaya dzatirogara tichinzwa dzemaabductions dziri kuenderera mberi, izvo zvaisatarisira kuti izvo zvinhu zvinenge zvichiitika munew dispensation.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti pane zvishoma zvavandudzwa munyaya dzezveupfumi asi izvi hazvina kubatsira vakawanda vari kunonga svosve nemuromo.
Ndingangoti mune dzimwe nzvimbo vanhu vari kutowedzera kuomerwa zvikuru sei nenyaya idzodzo dzekuti mari yacho yemuno iri kunetsa kuwana, uremu hwemari yacho huri kuderera. Saka vashandi vanga vaine mari dzavo dzavaitambira vakuwana mari shoma takaenzanisa ne mari dzavaiwana kuisati yaitwa.
Mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa reMDC Alliance vaStephen Chuma vatiwo vainge vaine chivimbo chekuti kubviswa kwavamugabe kuchaunza matongero mumatsva asi zvinhu zvatoenda kumawere.
Taitarisira kuti vechidiki vachawana mabasa munyika. Taitarisira kuti vechidiki vachapiwawo zvikamu mune zvemigodhi. Vechidiki vachapiwawo minda yekuti varime. Asi zvose izvi hapana kana chimwe chete chinobatika chakapiwa vechidiki. Chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kutodzingwa munzvimbo dzavo, matunhu avo anogara sezvatakaona kuchilonga uko. Vanhu vari kutodzingwa zvatakaona futi kuna Nadinde, zvatakaona kuna Namurewa, kuchiiswa maforenasi.
Asi vakasanobata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaMike Dima vanoti vamunangagwa vaunza shanduko munyika uye varatidza utungamiriri pakurwisa denda reCOVID-19.
Tikatarisa kuinfrastructure, migwagwa yagadzirwa iri kungoramba ichigadzirwa. Tikatarisa madhamu ari kungoramba achivakwa. Tikatarisa kune nyaya dzezvemagetsi tiri kungoona zvekare zvichiindirira mberi. Kutambudzika kwataiva nako kunoratidzika kuti kuchapera. Nyaya dzamaairport iko zvinezvi tina maairport neHarare airport iri kusumuka.
Panyaya yehuori hunonzi nevakawanda hwapfunya chisero munyika, vaBima vati vamunangagwa vari mugwara kurwisa dambudziko iri.
Nyaya yehuori inyaya yekuti inyaya inoda investigation, inyaya inoda kutongwa ikoti. Uhori waingonzi wavambobata unonyuza mvura vakavanyuza vakawanda.
Izvi zvatsinirwa neimwe nhengo yeZANU-PF vari mukuru wesangano reZimbabwe Citizens Forum vataurai kandishaya, avo vati vamunangagwa vari kuzadzikisa zvavakavimbisa.
Vakagona kugadzira kambeini yerunyararo ichitungamirirwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa zvatatisingaone makore ese kuti ruling party ndeinoenda pamberi ichiudzaano mukati 40 emurunyararo. Chechipiri takaona kurejestwa kwemabato ezvematongerwo enyika anopfuura zana kureva kuti political space yavhurika kuzvitonga kuzere kwavamo muvanhu kubva 2017.
Vachigadzwa kuva mutungamiriri wenyika muna 2017 vamunangagwa vakavimbisa kuunza shanduko kuvana veZimbabwe kurwisa uori, kuterera zvinenge zvichidiwa nevanhu munyika, kugadzirisa dambudziko reurombo, kushaikwa kwemabasa, kugadzirisa zvunhu munyaya dzezveutano nezvimwewo. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi, vachiti vamunangagwa vava kutoita kuti vamugabe vaite sekunge vaive mutsvene. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reInternational Fund for Agricultural Development kana kuti IFAD riri pasi pegungano reUnited Nations raparura homwe yemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana mana nematatu kana kuti 67.43 million kubatsira varimi vekumaruva muZimbabwe vanosvika zviuru zvinomwe nezvisere. Pavanhu ava makumi mashanu kubva muzana anenge ari madzimai, vamwe makumi matatu kubva muzana vari vechidiki. Izvi zviri kuitwa matunhu anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Midlands neMatabeleland North. Varimi vachabatsirwa nekuwana madiridziro kugadzirirwa migwagwa inobatsira kuti vasvike kumisika iri kumaguta uye ruzivo rwekurima rusingakanganiswe nekuchinja-chinja kwemamiriro ekunze. Rubatsiro urwu ruri kuuya apo varimi vari kuchema-chema nekudhura kwave kuita zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita sembeu nemafotereza. Vamwe vavo vari kuti zvirongwa zvekuvabatsira kubva kuhurumende zvavakukanganiswa nenyaya dzeuori. Izvi zvaburitswawo mumashoko kuvatori venhau neZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiti vanhu vakawanda vari kunyunyuta nemabatirwo ari kuitwa mbeu inofanira kupuhwa pachena ichibva kuhurumende. Varimi vari kuchema-chemawo kuti kuwana mbeu kuri kunetsa sezvo iri kudhura zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya yekudhura kwezvikwanisiro izvi, Tabata vaimbova mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda Chabikwa.
Kuti takugadzirira mwaka mwaka wedu wakataurwa kuti mvura ichakwanisa kuita naya zvakasimba kunge zvegore rapera. Mwaka wakataurwa kuti ichakwanisa kunaya. Kuti mwaka chatiri kuona chatuka zvesuwa denga iwadzo dzine mvura yacho. Saka zvinopa shungu dzokunorima. Asi varimi generali vanochema kuti mitengo.
Chii chiri kupa kuti mitengo yezvekurimisa inyanyo kwire zvakanyanya kudai semaonero enyu vachabikwa?
Mitengo yedu iri kukanganiswa nenyaya yechikamwa. Vanoongorora vakuru vezvekuongorora mari vari kuzviziva vasopa zvavari kutaurawo. Nyaya yekuti reti yemari yacho kotwa mbeu yedu mari yemuZimbabwe nereti inoshandiswa nayo nevari kuzoichinja kubva nemari yekuamerica kwamuri ikoko yotaura nyaya ipapapo. Mareti ande akuita kuti zvinge zvadzura maningi. Ukadzokera kuamerican dollar hazvina kukwira zvakuitwa nyaya reti yedu iyi, zvinova dambudziko. Ende kazhinji zvinoitika nguva inoi gore negore. Saka nenge raa gore rechipiri kana risi rechitatu chikoti nguva inei kunenge kwakutaurwa kuti mapraisi akwira. Ndeti aiwa kuchinjwa kwereti.
Asika vamwe vemakambani ava vari kuwana mari nemutengo wakati dererei kuReserve Bank Foreign Currency Auction uku, ko sei zvinhu zviri kuzodhura kudai?
Kunyange vari kuwana vazhinji vacho vari kuwana mari yeforeign currency kubva kusistimu yebhanga renyika, yekuti vanotiwana nemareti ari nani. Bhuti stiri munhu wese nyange aiwana kubva ikoko naisina kuwana kubva ikoko, neari kutengesa zvinhu zvangorimwa muno zvisina kumboimportwa vangu maishanone inonzi parallel market rate. Saka ndo yabvunduta yekuti munhu murimi akarima akabhadharwa nanhasi mwanga achibhadharwa nedura redu renyika mari yaRTGS kuti mari iye tazokwanisa kunotenga mitengo yazochinjwa-chinjwa iyi apapa ndabudzwe zvechokwadi.
Saka pangagadziriswa sei ipapo vachabikwa? Tichimbotarisawo iyo nyaya yekuti varimi vari kubhadharwa nemaRTGS.
Ya, idambudziko rinokunyanya tavarimi tinochema nevarimi tinoti tine vane simba rokuongorora mafambidziro emari varichitarisira kuti ndo vanoita izvozvo. Anes ndokunge tavudzwapo pfungwa kuti hai zvakadai zvingaitwa sei kuti titi vari nokwapa tarwe mari yekunze iyo zvimwe nyika tikona aiwa hazvingazokwanisiki kuti munhu wese abhadhara nemari iyoyo tikataisa dzimwe nyika zvatinazvo zvakatenderedza izvi vachaisa mari dzavo asi mari dzavo dzatoka hadzichinjema zvakanyanya zvaiokai nemarandi ayo kwai nemapula makwasha ari mumazambia umu unongoona kuti hanyanya kukwira kwira maningi saka nyaya yedu unofunga inonyanzvi dziripo tokuchema ne vanoongorora zviri izvozvo titarisa isusu toziva kuti hurumende yedu kubudikidza nebazi reministry of finance nereserve bank ndovanhu vatoaita kuti ivavava dhova remaofisa acho ari pamusoro dhova vangakwanise kutarisa kuti zvingamanejwe sei titarisa zvikuitwa muno musadhaki medu nokutifana kutiwo zambo remusadhaki regini yatiinayo iyi zvinhu zvakambomira sei ndinofunga kuti ivavava vanokwanisa kuti vatibatsire tikaitaa kuti mhindo ibvatoibve kuvarimi isusu varimi anza yedu hainesi
ndeyekuti kudii vachabikwa
zokuti taitaa kuti zvesikangozi vanoone mahisa iwaya ndo anza yatisinganese murimi iyoyo vanhu zvakarewo sevarimi vanozivawo kuti tine nyika haingakwanise kuti ishandise mari yekunze ari nyaya dzese tatopedza taangodzosera nyaya yacho kumamonitary nemafiscal authorities.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden inoti nyaya yekuti vanhu vari kutenga zvinhu zvakawandisa nekune rimwe divi kugadzirwa kwezvinhu kwaderera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 yave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzera zvakanyanya. Asi hurumende inoti dare reparamende rikatambira urongwa hwavaBiden hwekushandisa mari inosvika matrilioni maviri kumutsiridza upfumi hwenyika, zvinhu zvinogona kugadzikana munyaya dzemitengo. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti zviri kuda kuitwa navaBiden zvinotogona kuti zvinhu zvitowedzera kukwira mitengo zvakanyanyisa. Mauto emuSudan nezuro akapfuura akauraya vanhu vashanu vairatidzira kusafarira kupidigurwa kwehurumende nemauto aya musi wa25 Gumiguru. Vanhu vakakandirwawo utsi hunokatyidza apo vairatidzira maguta akasiyana-siyana munyika iyi. Sangano ravana chiremba munyika iyi rinoti vakaurayiwa ava vairatidzira mumaguta anoti Khartoum neOmdurman. Bazi rezveutano rinoti richiri nechivimbo chekuti vanhu mamiriyoni 10 vanenge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 munyika mukupera kwemwedzi unouya kuti inyatsoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Bepanhau reHerald rinoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatiwo Zimbabwe yakwanisa kuwana nhomba dzinosvika mamiriyoni 20, zvichireva kuti inokwanisa kubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 vari kudiwa nehurumende nhomba. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti havasati vadududza pachinangwa chavo chekuti vabaye vanhu mamiriyoni 10 nhomba mukupera kwemwedzi unouya.
Nhomba dzatiri kuona hadzisi kunyatsotigutsa, asi tiri kuziva kuti tiri kutongoenda mberi neurongwa hwedu. Saka tiri kuitai tinoti strengthen kuti zvinyatsofamba zvakanaka. Tione kuti matageti edu aya atiri kutaura, tingoramba tichitaura aya etinoti maambitious targets ekuti tibate kupera kwegore, ndo etiri kuramba takangotarisana nawo kana dai zviome zviite sei.
Kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi munyika huri kudzika, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave kana vanhu vasina kubayiwa nhomba. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaita Irusike vanoti vari kushushikana neuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba pari zvino.
Hatisi kufara zvamuchose nekuda kwekuvarairwa kwapinda muruzhinji rwevanhu veZimbabwe kubva zvaderedzwa maCOVID-19 restrictions kubva kulevel 4 tichienda ku level 2. Atisi kufara zvakanyanyisa nehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Tiri kuona kuti huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kuramba huchidzikira zuva nezuva.
Dr. Enoch Maida, avakambotungamira chipatara chechitungwiza, vari munyori mukuru weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichishanduka.
Vamwe vari kutotarisa kuti kune dzimwe nyika zvichitariswa kunana Europe Asia, uko vari kutotarira kuti vanhu nyika idzodzo dzaakupinda mune yatingataura tichiti fourth wave. Saka izvozvo iyo tofana kungovawo nokuchenjera kuti senyika tinokwanisa kupinda mufourth wave.
MuAfrica, Zimbabwe iri pachidanho chegumi panyaya yekubaya nhomba yeCOVID-19. Pamusoro-soro pane Seychelles ichiteverwa neMauritius neMorocco. Botswana ndiyo iri pamberi kuchamhembe kweAfrica iri pachidanho chechipfumbamwe. South Africa iri pachidanho chegumi nerimwe. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo kuti chirwere ichi chisapfarira zvakanyanya muAfrica, vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vanofanira kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Africa ine vanhu bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana matatu kana kuti 1.3 bhiriyoni. VeAfrican Union vanoti vari kunetsekana zvikuru nekuwana nhomba kubva kunyika dzakabudirira sezvo iri kudhura kana kuti makambani ekunyika idzi haasati ave kuda kutengesera nhomba kunyika dzichiri kubudirira nemutengo uri pasi. Izva pakuti vanhu vabayiwa nhomba muAfrica pari zvino vangodarika zvishoma zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6.06%, zvinoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19, kushaya kwava Simon Kaya Moyo uye kupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe neMauto. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, ukuwo hurumende ichiti yave nenhomba dzinosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo avakashaya nezuro voitwa gamba renyika. Zimbabwe yorangarira kupidigurwa nemauto kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe makore mana adarika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera nhau dzedu dzamangwanani kutanga na 6 kubva muvhuro kusvika chishanu. Anokonekai nemufaro, ndiri muWashington DC, ndini Blessing Zulu ndichiti mirare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.